ngatirambe itakasimuka kwechinguvana tinamate tikotamisei misoro yedu baba vedu venyasha vari kudenga zviro kwazvo tiri vanhu vane mukana wakanaka usiku huno kuti tinokwanisa kutarisa muchiso chenyu chinobwinya tobva takudaidzai kuti baba vedu tichiziva kuti tabva murufu tichipinda muupenyu nekuti mweya mutsvene uri kupupurirana nesu kuti tiri vanakomana nevanasikana vamwari zvino iye chapupu chedu sekuti tapfuura muganhu uya nekuti zvinhu zvenyika zvataisida nekukoshesa zvakafa iko zvino uye takamutswa patsva naKristu uye takagara pamwe chete munzvimbo dzekudenga maari tichinakidzwa neupo hwake tinokutendai zvakadii nekuda kwazvo zvino manheru ano pachiitiko chino tinonamata kuti iye atishanyire nemusimba guru manheru ano ropafadza ikereke inodukwana yatinoda nekuyanana kukuru nerudo izvo zvatiinazvo kwairi pamwe chete nemufudzi wayo uye nenhengo dzayo dzose pamwe chete neavo vari kuyanana nesu pano mumusangano uno uye tinonamata baba vekudenga kuti manheru ano ave manheru akatsaurwa kuti tinozorangarira kwenguva refu upo hwake manheru ano zvingadai kana paine vamwe manheru ano pano vasingazive Ishe Jesu samuponesi wavo dai vamuwana manheru ano Ishe iye wacho aenda murenje kundotsvaga wayarasika isina kudzoka mudanga zvitenderei Ishe uye dai kwava netsitsi mumusasa manheru ano nekuti ndizvo zvatinokumbirisa nemuzita raIshe Jesu tinokumbira izvi amen mungagara zvenyu pasi zvakanaka kwazvo kudzoka mutabhanakeri muno kana kereke manheru ano kuti tive nekuyanana kwakaisvonaka uye nhasi tangorarama kubva pazvimedu zvidiki zvezvitaurwa zvakakosha zvamanheru apfuura ndichitarisa paungano iri muno uye ndichiona avo vakasiyana-siyana nezviso zvandakambosangana nazvo zvokuti ini munguva dzakapfuura ndaigara ndichida kuvatarira uye ndomhoresa maoko avo kanawo zvimwe asi taive tatinonokei zvino ndakatozoita zvokukurumidza asi ndinoda kuti muzive kuti vaive nevazhinji manheru apfuura vandakarangarira kubva mune mimwe misangano uye zvino manheru apfuura pandakaenda kumba ndaiudza mudzimai wangu ndikati handizive kuti kuchange kwakaita sei kana tayambukira mhiri kwemuganhu takamira ikoko tichitarisa pasi totaura kuti zvakanaka havo hama nhingi-nhingi uye uko ichava nguva yakaisvonaka kwazvo uye tinotarisira zuva iri uye nokukasika zvino handizive kuti rinozova riini asi inozova zvemashuro kwazvo nguva inobwinya zvikuru ndinotenda kuti Johani mushure mekuona kubwinya kukuru kwamwari uye kwakanga kwakazarurirwa kwaari muna zvakazarurwa akati kunyange zvakadaro uyai Ishe Jesu aive aona kuti zvaive zvichishamisa kwazvo mumashoma anenge mavhiki maviri apfuura ndaive ndiri kukingston jamaica zvino vanhu vazhinji vakafunga uye vachiri kufunga kuti zviratidzo zvinongoonekwa bedzi papuratifomu ini zvangu hazvisi kana chikamu chimwe chete kubva mune gumi razvo hazvisi kana chikamu chimwe chete kubva mune makumi mapfumbamwe azvo zvinoonekwa nguva dzese pese pese uye hapana kana nguva imwe chete zvayo apo kana chimwe chete chakambopotsa zvino avo vechristian businessmen vefull gospel businessmen vandakashanyira kana kuti ikoko semushanyi kuchikwata chavo zvino usiku huviri hwakati hwapfuura uye takange tave nekuparidzwa kweevhangeri uye ipapo uye ndichida kuti tijairanei nevanhu vaivemo uye nekunzwa mweya wevanhu ndakabva ndati ndinotenda kuti zvakaringana manheru ano kana tikakwanisa kupa makadhi emunamato zvino totanga kunamatira vanorwara zvino Ishe vakatiropafadza zvino usiku hwechipiri hukapfuura zvino ipapo takanga tafamba tichipinda mukamuri yekudyira yepaflamingo hotel apo padare sezvatinodaidza tichiita kuno umo mataigara zvino zvinhu zvese ipapo zviri maringe nemarongero ekueurope paunobhadhara rendi yako unobva watobhadhara muripo wechikafu chako zvese zvinobatanidzwa mure rendi. Sino takanga tichijika, kujika kwe mangwanani, uye paeve ne momo hombe, heve full gospel man ipapo, pamwe, heva mwe ozakari. Zino mbunzo, ukava uya wakuti, ziratizo, izozo, wakadeo. Zino shamisa, zainge zakango isho naka, deno, zaiwane kwa pese pese. Oh, ndikati, zino taro zima ziro kwazo, uye ndikati, izozo hazipole sekana ani zake, ndikati. Kana makambo cherechedza kuti ndinobvunza vanhu zvinozokubetsera here kutenda kwako kuti utende Mwari zviratidzo hazviporesi Kristu wakatozviita izvozvo nechekare zvingoripo kubetsera kutenda kwako chingori chimwe chinhu chakawedzerwa naMwari ropa fadzo raakavimbisa kutumira kusimbisa kwemazuva ekupedzisira tichapinda mazviri nguva inotevera mukufamba kwevhiki asi taive takagara patafura zvino ndikati Pano zvino, nyamutsvene uri pano iko zvino. Zvino hama Shekarian, vazhinji venyu mose, munovaziva, hama Demos, shamwari yangu yepamoyo, nahama Agenbright, zvakare. Oh, vazhinji vakasiyana-siyana, hama Sonmo, vatungamiriri, nevatevedzeri, nevatungamiriri, nevamwe vakadaro, vefull gospel men. Zvino ndikati, mukomana ari kuuya kuno uyu, ari kurwara. Weta, iye akava aswedera pedyo netafura. Zvino mweya mutsvene ndokutanga kutaura kwaari, ukamuudza ndokuti, zvino unotsimbikana nedambudziko remoyo. Mudzimai wako zvakare, muKristu, unotenda asi unotya, uye naizvozvo, zvino ndokutanga kumuudza kuti aive ani, uye nezvose, pamusoro pazvo, zvino mukomana uyu, akapotsa adonhedzera dishi rebata mundiro mangu, zvino iye akati, ichocho ichokwadi zvemazviro kwazvo. Ini, ipapo ndakamuudza kuti, kwete ini, asi kuti mweya mutsvene, wataura zvakakanganisika pamudzimai wake, aive kumba. Uye, nezvemunamato, vavanga vaita vese pamwe chete, mangwanani acho, asati abva kumba, uye vavariro yake, yainge iri, yekuda kundiona zuva iroro. Oh, ini zvangu, akaita seachafenda, iye akati, handibvisise kuti, izvi zvinoitwa sei, ini ndikati, kunyangwe neniwo, chinhu choga chandinoziva ndechekuti, hama Shakarien, kana, ruregerero. Hama Duplessis, wakanga vari panze pa motokari, pandaka chikaira, nichishika. Zino hama mesia neni, taikuru kura pamusoro pemweya wakaisvonaka, uripa kereke iyi. Tino zvida izvozvo, kuyanana kwakanaka kwazvo. Zvakanaka kwazvo hama, ngazvirambe zvakadaro. Zvakanaka kwazvo hama yedu, mufudzi. Uye izvozvo, zvakanaka, zino taikuru kura zvino ini, vakati. Hama Branham, ndofungidzira kuti, mune zvakawanda zvakaoma. Ndikati, kwete, chinhu chinondishamisa inyasha dzaMwari. Ndikati, ndakapedza tsitsi dzake kazhinji kwazvo. Asi, handitombokwanisi kupedza nyasha dzake, uye ndinofara kwazvo nokuda kwazvo. Zvino saka apo, patainge tichitaura tiri patafura mangwanani iwayo. Ipapo, pane mukadzi wechidiki akapfuura. Aine micheka yekuwaridza pamibhedha pabendekete rake. Achipfuura, achidzika nepo, kuenda kune imwe yedzimba kundowaridza mibhedha. Ndikati, zvino pane chiedza chiya, chakarembera pamusoro pemusikana uyo. Ndikati, mudaidze adzoke pano, takamudaidza kuti adzoke. Zvino mweya mutsvene wakatanga kumuudza zvose pamusoro pematambudziko ake. Zvino aisava muKristu. Aisava mutendi weevhangeri yakazara. Ndikataure hangu izvi. Aive nekupupura kwaakaita. Uye, achiri mwana mudiki, zvino amai vake, vakamutora kuenda naye kuchechi, uye aive, nemakore gumi nemaviri ekuzvarwa kana kudaro, aive akabhabhatidzwa, asi haana kumbopinda chechi, ndicho chikonzero ndati, aisava muKristu. Chechi haikuite muKristu, chechi inongokubetsera chete kuti uve muKristu, inongokubetsera chete kuti urambe uri izvo, zvawakazvarirwa mazviri. Inokubetsera kuti uchengete chiitiko chako, paunenge uchiyanana nehama. Zine kutenda kumwe chete kwa kakosha. Zino ndigere ipapo, ndakanga ndakatarisa, hama Demos Shakarian, vakandideedza kubva machiri. Zino vakati, kochi, deno vaenge, vasina kutaura izvozvo panguva iyoyo. Ndikati, rangarirai, zvanzi naJehovha, mumwe munhu ari pedyo neni, wakatarisana nerufu. Uye pachave nemujaya achapfira ropa kubva mumuromo make. Uye ndikati, Billy aripi? Vakawanda venyu munoziva mwanakomana wangu Billy Paul. Mai vake vakashaika achiri kamwana kadiki. Zvino ndai mutakura kwese kwese. Usiku hataikwanisa kutenga marasha. Aikwana kuramba achipfutidza moto. Saka taizo ndaiisa bhodyera rake pasi pebendekete rangu sezvizvi kuti rirambe richidziya kuitira kuti iye pausiku paipepuka, achichemera mai vake, ndaizoisa bhodyera iri mumuromo make. uye amai vake vakandi kumbira vakange vave kufa nguva dzose ugare nabili pese pauri uye tagara tiri shamwari chaidzo dzinosaka kwese kwandinoenda dzinotora bili na iyeo agara neni zvikuru. Saka ipapo Billy aigadzirira kuenda kumusoro uko kwavanoti Garden of Hope kunotora mifananidzo. Ndakamufonera nekukurumidza ndikati usaenda, pane zviri kuda kuitika. Nguva zhinji zviratidzo zvinotaura zvinhu zvatisingazive kuti zvii. Vaprofita vemubhaibheri vakanga vasingazive zvavainyora pamusoro pazvo. Vaingozvinyora vaive varume vakasimbiswa vakafemerwa. Zvino hama Shakarine vakati, hama Branham, chichamuri kutaura kuti chichatora nzvimbo? Ndikati handizivi. Mumwe munhu asina kana mazino zvakare ndamuona achifemera pamusoro ruviri ndokubva ashayika. Zvino mumwe munhu wacho vati anga achipfira ropa kubva mumuromo make achiratidzika semujaya, ndokuti haangafi haasati agadzirira. Zvino takatarisa, zvino ndakanzwa kutungamirwa kuenda kuJamaica asi kwete kuPuerto Rico. Saka patakaona nguva yakasvika kuti tiende kuPuerto Rico, panzvimbo imwe chete yakadonhera ndege ikoko muJamaica ikauraya vanhu vose vaya. Vairatidzika kunge nguruve dzakarembera pamabhandi avanozvisunga nawo zvichingove zvidimbu zvemiviri yavo zvakangombhungunjika. Zvino vakaisundira kunze. Zvino isu ipapo ndege yaive ichiri yakarara ipapo isu patakapinda. Zvino ndege yedu ichidzoka kuzotitora kutiendesa kuPuerto Rico yakaputitsa mapistoni panzvimbo imwe chete iyi pavakamira kuti vazotitora. Billy akati, baba, mune chokwadi here chekuti tingava kana nechivimbo nayo? Ndikati, chikwata chechristian businessman chati ndinotosungirwa kuti ndiuye kuitira kuyanana kwechikwata ichi chandinoendera kweusiku hushoma. Akati, munorangarira here chiratidzo chiya? Ndikati, hongu. Asi mazuva matatu akati apfuura, pandakawana ndakanga ndakamira mubindu handisati ndamboona chinhu chinoyevedza kudaro. Puerto Rico uye hama Fred Southman anogona kunge vari pano manherano eshamwari yangu yekuCanada vaitora mifananidzo. Zvino zvikuru izvi munazvo kwakanaka kuno kuPhoenix, kwakanaka kuLos Angeles, kwakanaka muMiami, asi hazvitomboswederi pedyo ePuerto Rico. Oh, yakaisvonaka. Asani ndamboona zvakadaro muupenyu hwangu. Menderekedzo hombe dziya dzegungwa richiita mafungu kunze uko. Ine zvangu kubuda hafu yemaira uye shiri dzemaflamingo dzichifamba-famba mumapaki makasvibirira nezvimwe zvose, uye ndaive ndisati ndamboona chinhu chakafanana zvakadaro nedenga. Hama Southman vakatendeuka vakati, hama Branham, denga rinofanirwa kuratidzika seizvi. Ini ndikati, oh, hazvingadaro izvi, hazvingaenzaniswi nepadiki pose nedenga. Ivo vakati, oh, izvo gungwa guru iro. Ndikati, asi kuzunguzika kwenyika kuri kuita mafungu. Ndikati, asi richange riine rugare ikoko, richange richiyerera chinyararire sezvaringakwanisa. Zvino ndikati, hapazove nemaflamingo achange achifamba-famba mupaki, richange dziri ngirozi dzichifamba-famba mupaki umo matiri kuyanana. Zvino ipapo ndakaona ambuya vangu navatezvara vangu vachiuya vachifamba neni. Vatezvara vangu vakaenda zvino pave nemakore angasvika masere gumi. Zvino panguva imwe chete iyoyo ambuya vangu vainge vari kupfuura kuti vasangane navo vakashayika panguva imwe cheteyo. Zvino maawa maviri apfuura pandakasvika kuMiami ndakafona kuti ndinzwe kuti zvinhu zvose zvaive zvakaita sei kumba. Ambuya vangu vasina mazino vakafemera pamusoro ruviri vakabva vashayika. Mwanakomana wavo aive asina kugadzirira kufa, tingangoti aive akaita saakasungwa nedoro. Akaputika, ropa rikabuda kubva paropa rakabudira mudumbu make. Zvino akabva atanga kupfira ropa richibva mumuromo make richibva kwese kwese. Hama Shakarieni vakandifonera rimwe zuva vakati, hama Branham, handisati ndamboita chimwe chinhu chakandibata zvakadaro, kunzwa zvakadaro. Munoona, zvaive zvavo kudana chiratidzo chiya panguva iya kuchimisa kuti zvisazivikanwe kuti aive ani, kuitira kuti chizove chinhu kwavari chekuti vanzwisise. Vakati, ndinotenda kuti shumire yave kutanga kushanda zvino. Dai zvikadaro, dai muno chaimo muPhoenix, chimwe chinhu chaitika chinofemera vanhu vose. Mweya Mutsvene uye pakati pedu ubve waita chimwe chinhu chinokonzera kuti tinyatsosunga hanzu dzedu dzokurwa zvakasimba, uye tobva tagadzirira kuuya kwake. Ishe varopafadze. Zvino kuti ndisakuchengetai nguva yakareba nekuti makamira, asi muri vateereri vakanaka kwazvo. Ndinoita sokunge ndichataura usiku hwese, asi handingadaro. Handifungidziri, asi ndinofungidzira kuti manira pfuura maifunga kuti ndaiedza kudaro ndichango kunyeurira izvishoma ndakataura pamusoro pechimwe chidzidzo mune mangwanani patabhanakeri yangu ndokutanga nguva dza9:30 ndikapedza nguva dzinenge 12:30 ndakanga ndafanovaudza zvisinei pamusoro pokuti kunzwa kucherechedza nekuita pamwe imwe svondo masikati kana imwe nguva tingangova nechidzidzo chimwe chete ichocho kweri ngatokwana gore mweya mutsveni wanga uchishanda neni pamusoro pekutaura nezvacho zvino pakupedzisira ndakazochitaura kuchechi ndatokanganwa kuti matepi mangani vakomana avanhawo pamusoro pacho tisati tabvako kuti atorwe ngativhurei mabhaibheri edu nekukurumidza kuchitsauko 7 chamutsveni mateo zvino isu ngatitangirei kuverenga pandima 24 naizvozvo mumwe nomumwe anonzwa mashoko angu aya akaaita ndingamufananidza nomurume wakachenjera akavaka imba yake paruware zvino mvura ikanaya mafashama akauya mitutu ikavhuvhuta ikarova imba yacho ikasawa nokuti yakanga yakateyiwa paruware mumwe nemumwe anonzwa mashoko angu aya akasaaita angafananidzwa nomurume benzi wakavaka imba yake pamajecha zvino mvura dzikanaya uye mafashano akauya uye mitutu ikavhuvhuta ikarova imba yacho uye ikawa uye kuwa kwayo kukava kukuru dai ishe vawedzera maropafadzo avo zvino pakuverengwa kwemashoko avo ndinoshuvira kutaura kwenguva shoma pamusoro pechidzidzo chekuti dutu riri kuuya uye ndinovimba kuna mwari kuti tichagona kuzvipira kumweya mutsvene nekuti munhu wese anoziva kuti ini handisi muparidzi zvokuti pane vaparidzi vari kumashure kwangu pano handina kumbobvira ndawana dzidzo yekuva mushumiri asi munzira dzangu dzakare dzekunonokera asi ini ishe vakandipa zvimwewo zvokuita asi ndinofarira kutora nguva kuti ndikwanise kutsanangura zvandinoziva pamusoro paishe uye pamusoro pekunaka kwake uye ndoedza kutaurira vamwe nezvazvo uye zvino manherano tiri kutaura pamusoro pedutu riri kuuya zvino kana ndikakundikana nemashoko kutaura zvandiri kunzwa mumwoyo mangu ndinonamata kuti mweya mutsvene azvizarure jesu waitaura pano pamusoro pedutu riri kuuya rinofanirwa kurova murume wese nemukadzi wese akazvarwa panyika hapana nzira yekupunyuka mariri dutu iri richakurova imwe nguva kana imwewo uye zvinoenderana nemhando yenheyo yaunayo kuti imba yako inozokwanisa kumira here kana kwete pane upenyu hwakawanda hwakachengetedzwa nekuda kwekugadzirira kuuya kwemadutu uye pane upenyu hwakawanda hwakarasika nekuda kwekutadza kutora yambiro yakapiwa nekuda kwemadutu anenge achiuya munguva shoma yapfuura ndakaudzwa pamusoro penyaya yakaitika ndinotenda ndakaiverenga mubepanhau zasi kuflorida vane madutu mazhinji makuru anofamba achipfuura nemuflorida mhepo dzakasimba kwazvo dzinobva mugungwa zvino dzinounza mvura kudarika migwagwa yakawanda yomuguta ichipinda muguta zvino yobva yatsvaira zvinhu zvose ndakaudzwa kuti vaprofita vavo vezvemamiriro ekunze vanogara nguva dzose vakatarisa kunze madutu akadai neimwe nzira kubudikidzane nezvakasikwa kuti vanogona kubata kushanduka vemamiriro ekunze nemhepo dzemuchadenga kuti mamiriro aya ekunze ari kuita maunganiro akadini anozounza rimwe remadutu aya nokuti vakatozviita zvidzidzo zveupenyu hwavo uye kubudikidza nemimwe midziyo pamwe nezvinhu zvavakawana kubudikidza nesainzi zvino nekufanodeedzera uye nekunzwa nzira ikuuya nedutu uye kuti rine mhepo yakawanda zvakadini iri seri kwaro nenzira ikuya nemamwe madutu idzo mhepo dzacho kuti inokwanisa kumisidzana here ichisungira dutu kure. Ndaigona kumbomira pano ndobva ndaparidza kweawa pamusoro pazvo kuti zvinotora dutu rinouya riri guru nokudarika, zvinotora mhepo ine simba iri pamusoro kutendeudza dutu iri. Saka ndizvo zvazviri nhasi uno, uye tose tinoziva kuti tine dutu riri kuuya. Zvino mhepo yoga yandinoziva inogona kutendeudza dutu iroro ichange iri mhepo iya inovhuvhuta yakadonha pazuva rePentekosti. Ndakaudzwa kuti pane varume kunyange muguta iko zvino vari kutaura vachipikisa communism, uye vanofanira kudaro. Asi kungotaura chete uchipikisana nayo hazvina kukwana. Tinofanirwa kuwana nzira yekutendeudza chinhu chacho. Zvino kune chinhu chimwe chete chinogona kutendeudza dutu iri, uye iroro idutu rine simba rakapfuura rinogona kumisidzana naro robva rashandura mafambiro aro. Zvino ava vaprofita vemamiriro ekunze vari muFlorida vanogona kwazvo zvakananga pakuprofita kwavo. Vakaisirwa chikonzero ichocho kuti vayambire vanhu. Ndakanga ndichiverenga ndakanganwa iko zvino, ndinotenda kuti maive mubepanhau pamusoro pedutu makore mashoma apfuura raifamba richipfuura nomuFlorida, pakati peFlorida nematunhu ose akatenderedza Okeechobee vakapiwa yambiro. Ndakabvako anenge mavhiki mashanu apfuura. Kwaive nemurume muvakidzani aigara achiteerera redhiyo nguva dzose nekuda kwemadutu aya, uye aive muKristu aizivikanwa kwazvo. Iye akanzwa kuti dutu guru remhepo yakasimba raiuya neko richimonyorora miti pasi, uye munhu wose akapiwa yambiro yokuti aende kunzvimbo dzisina njodzi. Zvino akafunga nezvemuvakidzani wake aive nepurazi rekuchengeta huku nedzimwe dzimba dzisina huremu dzaive nehuku dzavo imomo, dzimba dzavo dzekuchengetera hukwana nezvimwe zvakadaro, nematanga avo, zvokuti zvose zvavaive nazvo muupenyu zvaive zvakasungirirwa muhuku idzi zvekuvararamisa muupenyu. Zvino akamhanya nekukurumidza chipatapata kusvika pagedhi. Zvino ndokumisa motokari yake achibva ashatukira kunze akati kumuchinda uyu, tora huku dzako dzose ubve wadziisa muimba yekudzivirira kubva kudutu. Zvino wobva wamhanyira kwangu nekuti kune mhepo huru kana dutu riri kuzoparadzira zvinhu zvose pasi. Zvino murume uya akamira achibva amutarisa pachiso ndokubva amuseka ndokuti hazvina maturo. Ndakambovanzwa vachifembera zvinhu zvakadai kumashure, uye hazvina kumboitika. Muvakidzani uya muKristu akanzwa kubatikana akati, asi ko kana zviri zvazoitika? Tinonzwa zvitaurwa zvakadai dzimwe nguva. Ndakanzwa kuti izvi zvichaitika neizvo zvichaitika, asi zviri kuzoitika nerimwe ramazuva ano, uye zvakafanira kwatiri kuti titeerere kuyambiro yese zvayo. Asi murume uyu akati, handina nguva yeupenzi hwakadaro, ndinopfuya huku uye handina nguva yezvakadaro. Zvino akadanidzira muvakidzani akati, nemuzita ramwari akadaro, siya huku idzodzo dzega, John, wobva wauya nokukurumidza iwe nemhuri yako. Kana iwe usingadi kuzvitenda, chirega mhuri yako iuye. Iye akati, handingaiti kuti vana vangu vabatikane neyambiro shomanana dzeparedhiyo. Vana vangu neni takasarudza kuti vachararama sekurarama kwandinoita, uye mudzimai wangu achanditeerera nokuti ndini ndinounza chikafu patafura mumba muno, uye anofanirwa kunditeerera. Ndini mukuru pano, uye handiregedze vana vangu vachibatikana kana kushishikana nematakanana akadaro. Zvino muvakidzani uya akatendeuka achibva aenda kumba kwake munzvimbo yake yakachengeteka. Zvino pakarepo makore akaungana pavari vasati vazviziva.
That's the way judgment strikes.
Ndiwo marovero anoita kutongwa. Kunouya nekukasika. Unotoshamisika kuti kwatosvika nekukurumidza kudaro sei. Zvokuti ndakaona varume vane utsinye. Vakangotuka Mwari pane imwe nguva. Achidona, achishambatata, uye achiti, ko, mungatibatirei nenzira yakadai. Neyo yese zvose zvakabviswa pasi pake muchinguvana. Zvinobhadhara kutora yambiro.
Oh,
ungagona kuseka nhume. Ungatogona kana kumuuraya. Asi haugone kuuraya mharidzo. Tinongoenderera mberi zvakadaro. Mharidzo yaMwari ndeyekusingaperi. Mashoko ake hafe akakundika. Pauro akabudirira kuti Stefano atakwe nemabwe. Asi muupenyu hwake hwose kusvika paakazozvipira kuna Kristu haana kukwanisa kubva pamharidzo iyoyo. Ndinoona matenga achivhurika naJesu akamira kuruoko rwerudyi rwaMwari. Chimwe chinhu chakamubata. Yakanga isiri nhume, yaive mharidzo yaive nenhume. Apa dutu paraipfuura riine simba munyika rakabata imba yehuku pamwe nemurimi. Zvino havana kutombowana mutumbi wake. Zvino mudzimai wake akaita chipatapata achirwisa. Zvino vaigara pedyo nedhamu guru reOkeechobee. Zvino mvura dzakatanga kusimuka apo mhepo huru iyi yakasimudza mvura yose kubva pasi pasi pedhamu. Ndizvo zvinoita kuti ive nenjodzi kwazvo. Haana kudzika. Magwa anozunguzika. Zvino ndiwo mawiro anoita mafungu obva apidigura magwa pasi pawo. Madutu anouya osimudza mvura mudenga oitakura kwemamaera. Zvino mvura yaikukura kusvika mai vakaziva kuti hapachina tariro kunze kwekuisa vana vake pamusoro peimba. Zvino vakatora vana vake ndokuvaendesa pamusoro peimba vakabatirira pachimbini yeimba. Zvino mhuka dzemusango, nyoka yerudzi rwecotton mouth moccasin, ndinotenda kudaro, inyoka ine huturu hunodarika nyoka yerudzi rwediamond back rattler yenyu, dzaifambawo dzichitsvaka pekuhwanda dzikabva dzauyawo padenga remba pamwe naye. Zvino nekuteerera murume wake nekuregedza kuteerera kuyambiro akatozo akadzana-dzana uye akarova, asi akazongomira nekutarira nyoka idzi dzine huturu hunotyisa dzichiruma vana vake kusvika vafa padenga reimba. Naivo amai vacho pachavo vakarumwawo zvikuru kusvika pakupedzisira vakazoshayika. Ndiyo nzira yoga yatakawana nyaya yacho. Mushure mekunge dutu ranyarara, zvikwata zvakanga zvichitsvaka zvitunha nezvakadaro vakamuwana arere pamusoro pedenga reimba pamwe nevana vake vakarara parutivi rwake.
Oh,
zvinobhadhara kutora yambiro. Chinhu chekutanga kuita kusati kwapiwa yambiro, panofanirwa kuitwa gadziriro yechengetedzo, kana kuti panenge pasina chikonzero chekupa yambiro. Zvino yambiro rinongori inzwi remumwe ari kuita kuti ugadzirire njodzi. Panofanirwa kuitwa gadziriro kutanga. Zvino kana gadziriro yaitwa, yambiro inogona kupiwa zvokuita kuti utore sarudzo yako yokuti unoda here kuteerera kwairi kana kwete. Kana usingade kuteerera kwairi, zvakanaka, zviri kwauri. Kana ukateerera kwairi, pane chengetedzo. Mwari vane maitiro mamwe chete. Tinosevenza nemaitiro aMwari nenzira iyoyo. Mwari mumazuva epakutanga, apo nyika yokuparadzwa nemvura, apo vanhu vakanga vanyanya kuipa uye vave nezvivi kwazvo zvekuti Mwari havaikwanisa kutarisa pairi uye vonge vane nduramo. Mwari vane nduramo uye vane mirayiro yavo. Kana mirayiro iyoyo yatyorwa, murayiro wose unoti ukatyorwa woshaya chitarafu hausi murayiro. Haugone kutyora mirayiro yaMwari usingazozvibhadharira pamwe pano. Unofanirwa kuzviita Bhaibheri rakati uve nechokwadi chokuti zviri zvako zvinokuwana. Ko, chivi chii? Ndikada kumbomira pano kwechinguvana. Vanhu vazhinji vanofunga kuti kuputa fodya ndicho chivi, hachisi. Vanhu vazhinji vanofunga kuti kunyepa ndicho chivi, hachisi. Kuita upombwe, ichocho hachisi chivi, ndicho chibereko chekusatenda. Iwe, chikonzero uchiita zvinhu izvozvo ndechekuti uri munhu asingatendi. Pane zvinhu zviviri chete, kuti uri mutendi kana kuti hausi mutendi. Kana uri mutendi, hauite zvinhu izvozvo. Kana uchizviita, handizive kuti une mhando iyi yekupupura kwaunako. Asi kana uchizviita, rudo rwaMwari harusi mauri. Bhaibheri rakataura kudaro. Tave nekungotaura kwakawanda tisina kunge takachibata. Vakawanda vari kutaura asi vasiri kuzvirarama. Ndinofunga kuti kunyangwe tine kudzidzira mharidzo kwakanyanya, asi hatisiri kurarama mharidzo dzacho zvakakwana. Zvingave zviri nani zvakanyanya dai tairarama mharidzo dzedu, mumwe nemumwe wedu aizova mushumiri. Zviri nani kuti undiraramire mharidzo pane kundiparidzira imwe. Bhaibheri rakati muri tsamba dzaMwari dzakanyorwa dzinoverengwa nevanhu vese. Saka zvakanakisa kurarama mharidzo. Chivi inyaya yekuti hautendi. Jesu haana kuti here mumazuva ake ari munyama panyika? Haana here kudaidza vanhu vakanga vasingambonyepi, vakanga vasingatombopi, vakanga vasingatomboiti upombwe? Varume vakarurama, vaparidzi, vaprisita. Akati, muri vababa venyu dhiabhore, nekuti havana kutenda kumwanakomana waMwari. Uyo asingatendi akatopomerwa nechekare. Pane nguva kumashure ndaizviita zvokudeedza vanhu kuaritari. Ndinofarira Johani 5:24. Uyo anonzwa mashoko angu obva atenda mune uyo akandituma ane upenyu husingaperi, uye haangatongwi asi watopfuura kubva murufu achipinda muupenyu. Uyo anotenda ndokuti zvakareruka kwazvo. Kwete, zvakadzama kwazvo. Nekuti paunotenda hakuna munhu angadana Jesu kuti Kristu, asi bedzi nekuda kwemweya mutsvene. Kana uine mweya mutsvene, ipapo wakatenda kuupenyu husingaperi, uye une upenyu husingaperi. Uyo anonzwa mashoko angu obva atenda mune uyo akandituma ane upenyu husingaperi, uye haangatongwi asi atopfuura kubva murufu kuenda muupenyu. Gadziriro, kugadzirira. Zvino Mwari vakaona kuipa kwenyika, uye ndokuona chizvarwa chakaipa uye chine upombwe. Zvino utsvene hwake hwakafinikana nazvo. Oh, kunyika ino izere zvivi. Ndakamira pane rimwe zuva kunzira yangu kuenda kumagirosa ndine mudzimai wangu. Taikurukura nezvemumwe mudzimai wechidiki wemuguta medu. Kunze kwaitonhora chaizvo, aine kajasi kemvere uye akapfeka zvisakarurama. Akapfeka zviya zvikabudura zvidiki zvavanopfeka munguva yezhizha. Ipo paine tumazaya twechando pasi. Zvino mudzimai wangu akati, unoziva mudzimai uyu haangave ari kunzwa zvakanaka. Ini ndikati, kwete, haasi bedzi mupfungwa dzake dzakakwana. Iye akati, handiti unoziva anopinda chikoro chikuru. Ipapo ini ndikati, angagona kuenda kuchikoro chikuru, asi izvozvo hazviiti kuti zvese zvive zvakanaka. Ndikati, haangave nepfungwa dzakakwana. Patinoenda kuGermany, ndaive kuGermany nguva yapfuura mumusangano mukuru uyo Ishe vaitipa vangasvika zviuru gumi zvemweya yavanhu pausiku humwe. Uye ndakashamiswa kwazvo humwe usiku pandakabva kumusangano. Uye kuzasi kwemugwagwa pane imwe nzvimbo yandakakokwa kuzova nekudya kwemanheru kudiki. Zvino kwaive kuvharwa kwemusangano. Zvino vaKristu ose akanga akagarapo vachinwa doro.
America, Canada, and
Zino, America, Canada, England, ndidzo nyika dzega dzinorambidza makristu kuti asamwe doro havadhakwe asi isu vemuamerica zvino apa handina kurinwa saka papera chinguva pakauya mubvunzo patafura chii chainetsa kuti sei ndaisanwa doro rangu inyaya yekuti raisanaka here zvino chiremba Guggenbull vaive vakagara parutivi pangu izvo zvakabva zvandipa muturikiri ndikati chiiko chavari kuzevezerana pamusoro pacho kwandiri ivo vakati vari kushamisika kuti sei musinganwi zvino ndinoziva kuti kwakanyorwa kuchinzi kana uri kuRoma chiva muRoma asi ndakati vaudzei zvokuti handivapomeri asi kuti ndakazvarwa pasi pekuzvarwa kwechinazire handifanirwe kunwa ndaisada kuvarwadzisa zvino vakazvinzwisisa vakaenderera mberi vachinwa havo zvino muitaly takaona zvakada kuve zvimwe chete nezvikamu zvizhinji zvepanyika paunoenda mudzinyika unowana mweya wenyika iyoyo ndinorangarira mweya mutsvene uchindiyambira kuti ndisaende kuYMCA mufinland ndaisaziva kuti chaive chii ndokuzoziva kuti vaiva nevanhukadzi vanogezesa ikoko ini ndakagarira kure ndakaramba kuenda nachiremba Maninen pamwe nevamwe kundodhidha zvino ndakazoziva kuti vakadzi vakweshi ava vanokwesha vanhurume ini ndikati hazvina kunaka zvakanaka vakati hama Branham zvakanaka sezvakangoitawo vana mukoti venyu kuUnited States vakati vakatodzidziswa kudaro ini ndikati handina basa nokuti vakadzidziswa zvakadini hazvina kumbobvira zvakanzi zvinge zvakadaro mwari akavafukidza uye akavasika vakasiyana ndizvo asi havambozviteerera vaive mafin vanhu vakanaka kwazvo asi uyu mweya wenyika kwese kwaunoenda unosangana nemweya wenyika zvino paunouya kuamerica ndipo paunozonyatsozviona zvino ndiwo wakaipisisa kupinda yese zvino mudzimai wangu akati kwandiri handiti vanhu ava vanotoenda kuchechi uye ndinogara ndichishamisika kuti sei vasinganzwi kupomera muhana dzavo ndikati mudzimai wangu anodikanwa rega ndikuudze ivo zvizvarwa zvemuamerica iye akati ko sei isu hatisi here ndikati kwete ndikati tinongogarawo pano asi takazvarwa kubva kudenga mweya mutsvene wamwari ukauya pamusoro pedu saka tiri vapfuuri nevaieni pano ino haisi nzvimbo yeugaro hwedu asi tiri kutsvaga guta riri kuuya iro muvaki nemuvambi waro ndimwari naizvozvo kana wakazvarwa kubva kumusoro unawo mweya mutsvene unouya zasi uchibva kuna mwari unoshandura unhu hwako hazvina mhaka sisi vako amai vako shamwari yako yako yepamwoyo anogona kunge akapfeka kudaro asi mukristu akazvarwa nomweya wamwari akazvarwa kubva kumusoro uye mweya wavo ndewe humwe umambo ndinofara kwazvo nekuda kwazvo kunyorova kwemweya mutsvene kutevera kutarisa kuti unozvibata sei zvinokuita kuti uzvibate ndizvozvo zvaive mumazuva aNoa zvino mwari vakanyatsofinhikana nazvo asi vasati vatumira dutu kuti riparadze nyika yese mwari vakaita gadziriro kune avo vaida kugara kunze kwaro uye ndinoona Noa akamira pamukova weareka achiparidza kururama paisava nevazhinji vaimuteerera vaive vakaita sezvazviri nhasi vanoda mafaro kwete evhangeri vane nhamo vaparidzi ava vehollywood vanotya kudeedza chivi kuti chivi tinoda vamwe vaparidzi vakare vokumasango vane mweya mutsvene vasingatyi kuparidza evhangeri nemaoko asina kuputirwa asina kufukidzwa neimwe mhando yegirovhosi rerabha asi kuparidza kuuya kwaishe jesu kutongwa kwevasakarurama uye nedenga kune vakarurama nokuuya kwaswedera mwaka upi handizivi hangu uye hapana mumwe munhu anoziva asi ndinopa yambiro kuchizvarwa changu kuti kukauya iko zvino ndinoda kuti vayambirwe ndinoona Noa ari pamukova weareka chaiyo Ndinoda kutenda chinhu chimwe chete. Zvainge zvisina kudaro. Asi Noa akamira pamukova iwoyo, nzira yega yekuva nechengetedzo. Ndinoona Moses pashure akamira pamukova paine ropa pachikumbaridzo, achiparidza kutongwa paine ropa pachikumbaridzo.
Today Jesus is the door to the sheep.
Nasi uno Jesu ndiye mukova wedanga rehwai. Vashumiri veevhangeri vakamira pamukova uyu vachigombedzera ungano kuti iuye kuzochengetedzwa. Uye pasina kupokana kune vazhinji vakaseka Noa, vakaita dambe naye. Bhaibheri rakati vaive vaseki. Ndinogona kuvanzwa vachitaura zvimwe zvinoita seizvi. Noa, kana usina zvinofadza zviri nani kupfuura izvozvo, tichangogara zvedu kumba. Nyika nhasi uno America haifariri evhangeri. Vanoda mafaro, vanofanira kuva nechimwe chinhu chinovafadza, mumhanzi wakawanda unoshamisira, kana zvimwe zvakadaro, kana imwe mhando yepati, imwe mhando yekugocha sochisi. Izvozvo zvinhu zvese izvi zvakanaka kunze kwekereke, asi mukereke ndimo munofanirwa kuparidzwa kutongwa musimba rekumuka kwaishe Jesu pamwe neyambiro. Kutongwa kunotangira muimba yaMwari, kwete mapati. Kutongwa Lot akayambirwa. Apo vatumwa, nyangwe aisaziva kuti vaive vatumwa, pavakadzika zasi, maridzo yavo yaive yekusodhoma, budai munzvimbo iyi izere zvivi. Mwari vagadzirira nzira yekupukunyuka nayo. Budai munzvimbo iyi izere zvivi. Jesu akati sezvazvaive mumazuva esodhoma, tarisai mhando yeupenyu hwavairarama. Zvino Jesu akafananidza zuva iro nezuva rino rizere zvivi. Tarisai Rot paakaenda kunoudza vanhu vake. Vakamuseka, vakaita dambe naye, uye zvivi zveguta zvaitambudza mweya wake wakarurama. Maridzo yevatumwa haina kuvazunguza, yakashaya betsero kwavari, asi vakakumbirwa kuti vabude, nekuti kutongwa kwakanga kwave pamusoro peguta, uye Mwari vakanga vavai kuzounza dutu remoto pamusoro peguta. Asi vakaramba kufamba, vakaramba kubuda. Vaive vakagutsikana nezvivi zvavo. Vanhu nhasi uno vanoratidzika kudekara zvavo muzvivi, nekuti tine motokari itsva, nekuti tinokwanisa kudya shushuro katatu pazuva, tinorara pamubhedha wakachena. Zvakanaka izvozvo, asi izvozvo zvinogona kuve zvakanaka hazvo, asi tinokanganwa Mwari kubudirira kukauya nenzira iyi. Ndinofunga kuti tange takadaro isu vaparidzi, nesu maKristu tange tichifarira kwazvo chirongwa chekuvaka machechi edu, pamwe nekuwana chechi iri nani kana chimwe chakadaro, kana chechi yakadarika pakukura wokugarira pari nani pane pevamwe, kana kuti unoziva kuti sei pamwe nezvandinoreva. Zvino tosiya chinhu chacho chakakosha: kutongwa, kururama, simba remweya mutsvene, kumutswa kuvakafa, kutongwa kusingaperi. Mutumwa haana kumbotadza kuparidza mharidzo, nyange vakaedza kuvamisa, asi mharidzo yavo yakangoenderera mberi zvakadaro. Zvino macherechedza here kuti zvakafanana nemunhu anoti, ndiri kuzoramba kutenda kuti zuva riri kupenya, ndiri kuzoramba kuva ichokuita nezuva. Otsinzinya maziso ake obva aenda pasi mukamuri yepasi peimba yake, obva ati, ndinoramba kuziva kuti zuva riri kupenya. Handiti unoti hama Branham munhu uyu anotove nechimwe chinhu chakakanganisika nepfungwa dzake. Saka munhu anoramba Jesu Kristu ari kuita zvimwe chetezvo. Mweya mutsvene ndiwe mazviro kwazvo kupfuura chiedza chezuva. Zuva richakundika, asi mweya mutsvene haugone kukundika. Haungovhenekeri kungoitira kuona chete, asi unovhenekera munhu wemukati, chiedza chekubwinya chinotungamirira kuna Mwari. Chinoramba kana kuti chinoratidza waro Karivhari kwatiri, pamwe nokutambudzika kwaishe Jesu, kutongwa kuri kuuya, uye nekwekutizira kune avo vanoda kuuya. Ndingasarudza kuva bofu zvachose panyama, uye ndova nekuona kwangu kwepamweya. Pane kuva bofu zvachose pamweya, zvino ndove nekuona kwepanyama. Ndinoda kuva nekuona kwepamweya. Cherechedzai, chii chingave chakakanganisika pamunhu uyu? Idzo shamwari dzake dzinouya dzobva dzati, Jim, John, kana chero zita rake zvaringava. Uri kukanganisa! Buda kubva mukamuri yepasi pemba yakare ine tsvina munonyangadza. Zvino anobva asimuka oti, ndinokuudzai ndakatogutsikana nepandiri. Haatodi chiedza chezuva chinofarirwa ichi. Haatombodi mirazvo yacho inoporesa. Haatombodi runako rwacho kudziya kwacho kunopa upenyu hwake. Pane chimwe chinhu chakacheyama nemunhu uyu. Ndizvo zvimwe chete nemurume kana mudzimai anoda kugara munyika ine tsvina. Akazvivharira muchivi chinonyangadza chekusatenda uye achiti mazuva eminana akapfuura. Hakuna chinhu chinonzi kupodza kwaMwari. Hakuna mweya mutsvene. Inyaya yekuti uri kuramba kubuda mune zvinonyangadza nemuugaro hwadhiabhore nehwegehena uye nehwechivi uye nehwekuzvikudza. Famba muchiedza cheevhangeri chinounza kudziyirwa kwauri. Chinopa kugadzikana kwakadini kuona kutongwa kuri kuuya uye wonzwa manzwiro ekugadzikana emweya mutsvene. Wonzwa vachitaura zvemabhambu eatomic. Zvino ingofungai kuti chii chaiitika? Rugare runopfuura kunzwisisa. Handiti bhambu haribuda mupfuti kusvika isu tave muhupo hwaJesu tiine upenyu husingaperi. Isu vatana tadzoka kuva vechidiki zvakare, vacheche, vakura pazera, kusisina rufu kana kusuwa. Chinhu chinoshamisa zvakadini. Munoreva kuti munhu angaramba kubuda kunze obva afamba mune izvi? Pane chisina kumira zvakanaka naye. Pakupedzisira, akasawana chiedza chezuva, anobva aumbuka. Anoumbuka zvakanyanya kurwara kunopinda maari. Ndiro dambudziko nenyika nhasi. Ndiro dambudziko rine machechi edu akawanda muzuva ranhasi. Tiri kupererwa neropa. Tinoda kuwedzerwa rimwe ropa. Kuumbuka, nekuti tiri kukundikana. Utano hwedu hwepamweya huri kukundikana. Hatichisina shungu zvachose kuvhima mweya kuyambira vanhu. Kuti titore vavakidzani vedu, kuti titore shamwari dzedu, mutengesi wemukaka, mukomana wemapepa, chero zvaari, kunza mumwe munhu kuna Ishe Jesu. Taumbuka, kutadza kufamba muchiedza, unove mukana wedu, kutadza kutenda muutano hwaMwari, unouya nekupodza kwaMwari. Ndinoudzwa muBhaibheri kuti kuchave nenguva ichauya kune avo vasiri muchiedza chinoshamisa chemwanakomana ichi, kuti shiri dzedenga dzichadya nyama yavo, kuti hosha dziri munzira kuuya, idzo vana chiremba havasi kuzombokwanisa kumisa matenda aMwari. Vana chiremba vemuIjipita vaive vakangwara kupfuura vedu nhasi. Vakatadza kumisa matenda aMwari, kunyange kana vauki vavo kana vezvokutevedzera vavo. Zvakatora Gosheni pamwe nesimba raMwari kubata vanhu vake pasi peropa reGwayana. Mweya mutsvene ndiwo mukova wacho nhasi. Mweya mutsvene ndiwo chengetedzo yacho nhasi. Ndaive mumusangano nguva shoma yapfuura, ndakatarisa pahama ichitema yakagara pano. Ndinofungidzira kuti iye nemudzimai wake, zvino ndange ndakamutarisa kubvira ndanga ndichiparidza, achigutsurira musoro wake uye achifara mumusangano, zvabva zvandiunza kune imwe pfungwa. Pane mumwe mukomana akauya mumusangano imwe nguva pakangopera shumiro. Akamhanyira kwandiri zvino ndokuti, mufundisi, aive wezasi. Zvino akati, mufundisi, ini ndinoda kuwana Ishe Jesu manheru anhasi. Ndaive ndiine shumiro yekunamatira vanorwara. Zvino ndikati, zviro kwazvo hama yangu, ndinofara zvikuru kukutungamirira kwaari. Akati mushure mukupa mwoyo wake kunashe. Akati, handizive, ndinofungidzira kuti muri kufunganya kuti sei ndamhanya ndichiuya kuno uku seizvi. Akati, ndakanzwa kuti muri muguta, zvino ndangouya kuzoona kuzokuonai. Akati, ndichakuudzai nyaya yangu. Akati, ini ndainge ndakangoda kuita sokunge munhu anongombeya. Akati, amai vangu vakura vaive muKristu wemazviro kwazvo. Hanzvadzi dzangu dzaive maKristu. Ndine mukoma mumwe chete muKristu. Akati, ini ndave mucheche wemhuri uye mwana akatunidzwa kutanga kwacho, nekuti vaindiita mucheche. zvainge zvakandinakira chaizvo. Asi akati, handaiteerera amai vangu kana hama dzangu dzainamata. Ndaida kuva munhu anongombeya. Ndaida kurarama upenyu hwemunhurume. Akati, ndaifunga kuti kuve muKristu zvairatidza kuve zvevanhukadzi kana zvevane hutera. Akati, zvino ndakazova mubiki uye basa rangu iri ndairigona kwazvo. Uye akati, chimwe chinhu zvakare ndaida kuenda kunyika dzekumusoro. Rimwe zuva ndakaeri kana ndasvika nepanzvimbo paigaiwa miti, pavaitema miti yaizogaiwa, uye ndakanga ndisisina mari. Zvino ndikati kuna Foromani, mungada mubiki here? Akamuudza zvaimutsigira maererano nebasa zvaive nazvo muhomwe make kubva kunzvimbo huru dzakasiyana-siyana uko kwaakambove mubiki. Zvino iye akati, zvakanaka, tinaye mumwe pari zvino. Akati, asi zvisinei, kusvika wawana zvimwe zvingakuraramisa, tinogona kukupa kamari kashoma parutivi. Tine mudzimai wechikuru wechitema umo pari zvino anova iye mubika akanaka, asi endamo unotaura naye pamwe. Angagona kukusevenzesa, uye kana achikwanisa, tingagona kukupa kamari kekushandisa kusvika wave kugona kuzvimiririra. Akati, izvi zvakanga zvakanaka sezvaaidawo iye. Akati, akaenda imomo ndobva anosangana nomudzimai uya wechikuru, uye ndokuti akamubetsera kwemazuva anenge maviri kana matatu. Zvino umwe usiku akati anga akazvambarara ipapo, ndokuti iye akaramba achicherechedza kupenya-penya kwaiitika padivi remadziro. Zvino kwapera chinguva akafunganya kuti asi panze pane munhu, uye akati kwapera chinguva iye ndokunzwa kudzova kwakadzika. Zvino kwaive kutinhira. Zvino akati panze iye ndokunzwa manzwi aitaura. Zvino vakati, unoziva, zviri nani tidzokere kumabhiza tobva taachengeta, nekuti tinogona kusava pano kwenguva refu. Ndokuti akabvisa chaanga akafuga mumusoro wake. Zvino ndokuteerera kumadziro, mheni yakapenya, iye ndokuona mukuru wake wepabasa nevamwe vaaisenza navo. Zvino akabva anzwisisa nekutaurirana kwavo kuti kwaive nedutu rainge riri kuuya nemumakomo. Isu hatinodaidza kunyika dzekumusoro kuti rechamhembe rinouya nekukurumidza, asina kana yambiro, hauna kana nguva yekuita chinhu. Makomo acho akanyanya kurebesa zvekuti anongopoya naipapo kamwe kamwe. Zvino kupenya-penya kuya yainge iri mheni. Zvino iye akati, munoziva, tinogona kusava pano mushure mechinguva. Akati, zviri kuratidzika kuti kuri kuuya chamupupuri chakaipa. Zvino ndokubva ati, ndakatanga kufunga, saka deno ndikasarova kuno, ndokuti nekuti ndinoziva kuti handisati ndagadzirira kuti ndiende. Dzimwe nguva unomirira kwenguva yakarebesa, munoziva. Saka ipapo akati, munguva shoma-shoma mhepo yakatanga kuvhuvhuta uye miti ikatanga kuzunguzika. Zvino ndokuti akateerera mucheka wetende waive pakati pake nekwaive kuchirara mudzimai wechikuru uya. Ndokubva ati, mudzimai airova-rova mucheka uya. Akati, mwanangu, oh mwanangu, iye ndokuti ma. Mudzimai uya akati, unokwanisa kuuya kuno kudivi randiri here? Ndine rambi rakabatira. Zvino akati, ndakaenda uko kwaaive nokuti ndaitya kunge ndichafa. Zvino ndokuti mudzimai aive nerambi rakagadzikwa pabhokisi resipo rakasakara. Zvino mudzimai akati, ndinoda kukubvunza chimwe chinhu. Ndikati, hongu amai. Akati, iwe wakagadzirira here kusangana naIshe? Akati, ipapo ndakabva ndapindwa nekutya chaizvo. Ndikati, kwete amai, handisati. Zvakanaka. Akati, mudikani, ndinoda kuti undiudze chimwe chinhu. Zviri nani ugadzirire izvozvi, nekuti unogona kusangana naye usina kugadzirira mumaminitsi mashoma ari kuuya. Akati, mudzimai akati, ungapfugamawo here neni pano? Akati, takapfugama pasi padivi rebhokisi retsaru resipo. Akati, mufudzi, ndiri kuzokuudzai chokwadi. Ndaitya zvakanyanya zvekutadza kunamata. Akati, miti yairovera paimba iyoyo uye mheni ichipenya kutinhira kuchizunguza. Ndakatya zvokusvika pakutadza kunamata. Akati, ndakatanga kuti Ishe ivai netsitsi. Zvino mheni yaibva yarova kuti bang. Ndikati, ndanga ndiri papi? Ishe ivai netsitsi, bang, mheni yobva yarova. Akati, asi ndakadzidza chidzidzo. Akati, mudzimai uya wechikuru ane utsvene ainge akagara akadzikama uye achifara sezvaaigona kuve. Ndokuti mudzimai akataura kuna Mwari sokunge akange amuziva kubva achiri mucheche, kuita kunge aive baba vake kana amai vake akati akanga asingatombonetseki hake akati ndaive ndotya kunge ndichafa ndokuti pakupedzisira ndakaburitsa mashoko aya ndokubva ndati ishe kana mukanditendera kuti ndirarame zvino ndichazotsvaka nzvimbo yakanyanya kunyarara ndichauya kwamuri akawana mumwe mukana asi iwe unogona kutadza kana kutonga kwamwari kwotanga kudururwa panenge pasisina mukana une mukana wako nguva ino uno ndiwo mukana wako dutu rakanga rave paari akati mufudzi zvinokwanisika here kuti murume akaita seni ahwandiswe muchengetedzo iyi kuti kana rufu rwave kutanga kuuya pandiri kuti ndinogona kupinda kuti ndinotaura naye sezvakaita mutana mutsvene uya ndikati mwanakomana ropa rajesu kristu rakaita kuti mudzimai iyeye ave akadaro ndinogona kukuitawo kuti unge wakadaro iko zvino ndaive ndakamira pemotokari yangu aive mukomana akanga akapfeka zvakanaka ane tsika dzakanaka akadzidza akawira pamabva ake muruvanze rwaive nemadhaka zvino ipapo akawana nzvimbo iya yekuhwanda nzvimbo yeutiziro panguva dzedutu domboriya munyika yakaoma haufanirwi kuneta chero bedzi uchingori mudombo dombo ndiro nzvimbo yega isina kuneta dombo ndiro nzvimbo inogutsa unogona kungogara wobva watarisa kunze wakachengetedzeka sezvaungakwanisa kuva pane nguva iri kuuya nazvino yatovepo kusimbiswa kwave kupera kuti apo murume nemukadzi wese ari pachiso chenyika anozove panzvimbo iyi yeutiziro sezvazvakanga zvakaita mumazuva anoa kana kuva kunze kwawo unofanirwa kuti utore sarudzo yako chengetedzo iyi ndijesu kristu kuti ndiye nzvimbo bedzi iye oga ane upenyu husingaperi hapana munhu angauya kuna baba asi nekwaari ndiye areka yechengetedzo yedu mweya mutsvene unopupurirana nesu zvino kuti takabva murufu tikaenda muupenyu uye paya patinotarisa guva tobva taziva kuti mumwe nemumwe wedu ari kuenda imomo tinoona mapepanhau nedutu riri kuuya kana maenda kumba manheru anhasi ndiitirewo chinhu ichi musandorara musati maverenga zvakazarurwa chitsauko
8munoona
matenda ari kuuya pamwe nedutu zvicharova nyika nekutinhira nemheni zvichazunguza denga nhamo dzichapfuura nepanyika vanhu vachaora munyama yavo hosha dzichavarova vana chiremba vasina chavanoziva nezvadzo asi rangarirai zvisati zvaitika izvi paive nekusimbiswa kwaiitika uye vatumwa verufu nematenda ndokutumwa namwari musauya pedyo neavo vane chisimbiso pahuma pavo zvino chisimbiso chamwari rubhabhatidzo rwemweya mutsvene vaefeso 4:30 inoti usachemedza mweya mutsvene wamwari uyo wawakasimbiswa navo kusvika pazuva rako rerudzikinuro hazvina basa kuti areka yazunguzwa zvakaoma sei hazvina basa kuti nemheni yarova kakawanda sei pedyo nayo zviuru gumi zvichawira kurudyi kwako nezviuru kuruboshwe kwako asi hachingasviki pedyo newe mweya mutsvene ndakaverenga pamusoro peuyo mutasvi webhiza pfumbu achibuda anodaidzwa kuti rufu uye gehena raimutevera mutasvi webhiza dema aive nechikero muruoko rwake chiyero chegorosi chichitengwa nekobiri uye zviyero zviviri zvebhari nekobiri asi usauye pedyo newaini yangu kana mafuta angu ndinonzwa nebhaibheri kutonga kwamwari kuri kuuya apo zvirwere nematambudziko uye nenjodzi zvicharova ndudzi uye nyika yega yega ichaparara kuva zvimedu ndinoverenga mubhai zvinhu zvese zvakanga zvakanyarara asi ishe jesu vakafunura rima kubva mumaziso ake akabva agumbatira meya weguta achishevedzera ndave kuona ndave kuona apo zviuru zvainge zvakamira ipapo vana mahomadhi nevamwe vakadaro ndakati zvino areka ichengetedzo ndeipiko ndikati ndakaverenga mubepa renyu rimwe zuva apo shiri dzese diki dzaigara mumatombo emuruzhowa emunharire hombe dzedzimba dziri pakona Munoziva, India inyika yakaromboka. Zvino vanononga matombo mumunda. Zvino voagadzirisa ruzhowa rwavo. Zvino tushiri tuduku tinovaka matendere atwo mumatombo aya muhwangwadza. Nemumaburi tinopinda imomo tobva dzavaka matendere adzo kuti dzihwande mvura inonaya. Zvino mombe zvose masikati apo zuva rinocheka nyika zvichienda kumadokero. Saka mombe dzinomira mumumvuri yeruzhowa urwu pamwe nenharire hombe kuti dziwane mumvuri. Asi kwamazuva anenge maviri chinhu chinonyanyisa kushamisa chakaitika. Tushiri twese twakatora vana vatwo, tumang'ana twadzo tuduku pamwe chete ndokubva twabhururuka kubva pamidhuri iyi, uye hatuna kana kudzoka manheru. Twakaenda pakati pemunda ndokugara pasi. Mombe hadzina kuuya, masikati acho dzakagarira kure nemidhuri. Zvino ndokuuya pamwe chete, dzikamira dziri pedyo nepedyo zvekuti dzakapanana mumvuri. Hama, hanzvadzi, izvi ndizvo zvinofanira kuitwa nekereke. Hatidi mumvuri wemabhabhironi aya marefu nhasi echimanje-manje. Tinoda maropafadzo anobva kune mumwe nemumwe wedu, pamwe chete chapupu chedu uye rudo neukama hwedu zvechikristu zvakaparadzirwa mumwoyo medu nemweya mutsvene. Zvinopa mumvuri. Pandinogona kutora hama yangu neruoko, hanzvadzi yangu neruoko, tobva taziva kuti tiri vagari veumambo hwamwari, kuti tinodanana uye timire pamwe chete muchikonzero chikuru chimwe chete ichi, chikonzero chaKristu. Kunyange uri muMethodist, Baptist, Presbyterian, Oneness, Twoness, Threeness, chero zvauri, hazvina musiyano. Chero bedzi ropa raJesu Kristu richitigeza kubva kuzvivi zvese, uye tine kuyanana mumwe nemumwe. Ndizvo zvatinoda: ukama, kuyanana. Dzakamira muminda, dzakaramba kumira mumimvuri yemadziro. Vanhu vakafunga kuti aya aive manenji. Chiitiko chisinganzwisisike? Chii chakaitika? Kamwe kamwe kwakauya kudengenyeka kwenyika, kwakazunzira midhuri pasi. Dai tushiri kuya twaivemo, itwo nevana vatwo, ungadai twakaita semukadzi nemurume wake pamwe nevacheche vake vekuMiami kana Okeechobee dzingadai dzakafa nokuda kwekudonha kwemidhuri. Dai mombe dzakamira dzichiwana tsigiro kubva kumidhuri, dzingadai dzakaparara pamwe nemidhuri. Pave nemakore matatu apfuura, ndine kabande kebepa nhau racho, kwete Tommy Nickel anako zvino kuitira veChristian Men's Voice. Musoro wenhau mubepa unoti, shiri dzave kudzokera kunzvimbo dzadzo, mombe dzave kubva muminda. Kana Mwari mumazuva aMoses, mazuva aNoa, vaikwanisa kuyambira mombe neshiri kuti dziuye kunzvimbo yechengetedzo muareka, kuparadzwa kwaiva kuri kuuya dutu. Achiri Mwari mumwe chete manhero ano, achiri kuda mombe neshiri. Zvino kana akagadzira nzira yeshiri nemombe kuti zvipunyuke kubva pahasha dzekutongwa, zvakatowedzera zvakadini kuti akagadzira nzira yekupunyuka nayo yako neyangu. Isu tiri zvizvarwa zvekusika kwake. Zvakawedzera zvakadii kuti akatigadzirira nzira yekupunyuka nayo. Uye tinonzwa kakudhonza kemweya mutsvene mumwoyo medu. Nguva iri kuuya, tinoona mimvuri yezera reatomiki, tinoona mimvuri yezera rehydrogen, tinoona ndudzi dzichipamuka, Israeri ichipepuka. Ndudzi dziri kupamuka, Israeri iri kupepuka. Zviratidzo izvo zvakafanotaurwa nevaprofita. Mazuva emarudzi ave kupera azere nekutyisa. Dzokai, o imi makapararira kune vekwenyu. Ndiyo nzira yacho nhasi uno, mose munoziva rwiyo pakare rwaHeywood. Zuva rerudzikinuro rave pedyo. Mwoyo yevanhu iri kukundika nokutya. Ivai makazadzwa nemweya, marambi enyu akagadzirwa uye akajeka. Tarisai mudenga, rudzikinuro rwenyu rwave pedyo. Madutu ari kuuya. Pane nzvimbo yekuhwanda. Nzvimbo yekuhwanda yakaropafadzwa iri muna Kristu. Ngatikotamisei misoro yedu kwechinguvana. Ndinoda mufungisise makaperera uye mukurevesa panguva iri kutevera. watiwambowana here nzvimbo iyi yekuhwanda yakaropafadzwa kubva kuhasha rangarirai hakuna nzvimbo mbiri dzekuhwanda kunongori neimwe chete unogona kuve nhengo yakanaka yeimwe chechi izvo zvandisina chakaipa chandingataura pamusoro pazvo asi kana zviri izvo zvese zvauinazvo uye upenyu hwako husingaenzaniswe nebhuku remabasa kana mweya mutsvene waunozviti unawo usingakuite kuti urarame sezvavakaita mubhuku remabasa uye upenyu hwako hwokwanisa kunyora rimwe bhuku zviri nani utore yambiro kana muzambiringa wokutanga wakaunza kereke chipendekosti muzambiringa wechipiri kana davi waro rinobva muzambiringa rinounza imwe kereke zvakare yechipendekosti ine chiitiko chependekosti ichibereka zvibereko zvimwe chete zvaive nekereke yekutanga uri kugara here muupo hwaishe hwakaropafadzwa hunoyera wapfuura kubva murufu uchienda muupenyu here wakazorora here pane mamwe manyawi kana kuita kwekubata pfungwa kana chimwe chitaurwa chenjeri kana kuti unogara here uri muupo hwake nguva dzose uine zvibereko zvemweya muupenyu hwako mwoyo murefu unaku unyoro kunyorova unokwanisa kutsungirira here kana mumwe munhu ataura pamusoro pako uye womuda zvakanyanya kwazvo kusvika mumwoyo mako unomunamatira kana kuti kamunamato kadiki kehundini o ishe ndinoziva kuti ndinofanira kumunamatira asi oh kwete hama ko kutapira kuya pamwe nerudo rwamwari oh fambai nepamwoyo wangu o mweya mutsvene fambai nepamwoyo wangu kana usati wawana nzvimbo iyi yechengetedzo hama yangu ndichashanyira Phoenix kekupedzisira rimwe ramazuva uku kunogona kuve kuri iko pamaziviri angu uye nguva yekupedzisira pachaparidzwa evhangeri papurupiti ino inogona kuve iri ino handizive tiri kuratidzika kuve pedyo kwazvo kunguva yekupedzisira Israeri yadzoka kumusha kwayo chiratidzo chekupedzisira chakapiwa ndaive ndakatarisa mufananidzo umwe usiku apo vaitakura vatana vavo zvirema kubva mungarava uye nezvinhu vachidzoka vaiti madzoka here kumusha kwenyu kuzofa vakati kwete tadzoka kuzoona mesiya musazvidya mwoyo muonde uri kubukira ndicho chiratidzo chekupedzisira mureza mureza une zera guru kudarika yese pamakore pasi rose wave kupepereka uri pamusoro pejerusarema yave rudzi pachezvayo iine mauto ayo yanga yakapfupfumadzwa kwechinguvana asi yave kudzoka pamwe chete zvakare mwari vakazvivimbisa kuguma kwemarudzi kunenge kwasvika ipapo vari kutarisira mesiya munoziva mwari vakabvunzwa pane imwe nguva munokwanisa kukanganwa Israeri here vakati matenga akakwira mudenga zvakadini nyika yakadzika pasi zvakadini ierei muprofita akati handikwanisi mwari vakati kana ini handikagoni kukanganwa Israeri imboni yeziso rangu hecho chiratidzo chekupedzisira Jesu akati mukaona muonde wobukira zivai kuti nguva yave pedyo kunyange pamukova chaipo Israeri yave kutanga kudzoreredzwa vave nemari yavo anika mavhiki mana apfuura yave nemari yayo zvose yave rudzi rwakakwana takamirira chii kuvharwa kwemarudzi zvino chiratidzo chekupedzisira chakaprofitwa kuti chichapiwa kune dzindudzi charatidzwa munyika nekupoterera pasi pose sezvavakaita mumazuva esodhoma paya paakati aripi sara mudzimai wako mwene ko iye akaziva sei kuti aive sara uye akaziva sei kuti zita rake raive sara uye ari mudzimai waabrahama akati ari mutende yamakafuratira sara akaseka mumwoyo make seri mutende uya murume akati ko sara asekei jesu akati kana izvi zvazadziswa nguva yave pedyo takatozviona zvapfuura chave kutevera kutongwa uri munzvimbo iyi yekuhwanda yakaropafadzwa here shamwari mwari vave nengoni kana usiri uye uchida kurangarirwa manheru ano mumunamato ungasimudza here ruoko rwako woti hama Branham ndinamatireiwo pese pese muimba ino simudzai mwari vakuropafadze iwe newe iwe iwe zvakanaka izvi mwari vakuropafadzei zvaka mwari vakuropafadzei mumwewo zvakare anoti ndirangarirewo hama Branham mwari vakuropafadzei hama mwari vakuropafadzei hanzvadzi mwari vakuropafadzei kumashure uko mwari vakuropafadze kumashure shure uko mudzimai wechidiki mudzimai uyo ari pano mwari vakuropafadzei hongu ishe vakuropafadzei changamiri newewo zvakare o zvakanaka mumwe zvakare ingosimudza ruoko rwako unoti hama Branham zvinorevei izvozvo mwari vakuropafadzei hanzvadzi mwari vakuropafadzei kumashure uko changamire mwari vakuropafadze mudzimai iwe uri pano zvakanakisa kwazvo. Zvinorevei hama Branham kana ndikasimudza maoko angu? Munoziva here kuti maringe nesainzi haugone kusimudza maoko ako? Dai wainge usina upenyu mauri, hawaigona kuzviita. Sainzi haizivi kuti upenyu chii. Vanoziva kuti upenyu, asi havazivi kuti unombori chii. Havagone kuhugadzira. Uye kuti chii? Sainzi inoti maoko ako simba rinodonzera pasi. Kunyika ndiro rinoisa maoko ako pasi, semabatiro arinoita makumbo ako ari pasi. Asi une mweya uri mauri, uye mweya uyu ane chimwe chinhu chinge chiri pedyo newe. Jesu akati, hakuna munhu angauye kwandiri kunze kwokunge baba vangu vamukweva kutanga. Uye vose baba vavakandipa vachauya kwandiri. Hausi kufara here manheru anhu? Ziva kuti Mwari vanogona kushanda nemwoyo wako kuti kune inzwi duku ipapo riri kuti uya kune chengetedzo. Zvinotarisai, uyo anouya kwandiri handingazomurasire kunze. Chii chaifanirwa kuitirwa? Paifanirwa kuve nechimwe chinhu chigere newe chakakuudza uri mune zvakaipa. Unogona kunge uri nhengo yekereke, asi uri mune zvakaipa. Hausati wagamuchira Mweya Mutsvene pari zvino. Hausi muareka. Tinopinda sei muareka? Kwete kufamba uchipinda mairi. Ko, tinopinda sei ko mairi? Nemweya mumwe chete, tese takabhabhatidzwa mumutumbi mumwe chete. Atendi vose vanobhabhatidzwa mumutumbi mumwe chete uyu. Sei? Nemweya Mutsvene. Uye zviratidzo izvi zvichatevera avo vanotenda. Hapo kapatiri mumutumbi takachengetedzwa. Kana usiri, usaregedza Satani achikuzvidza zvakakwana manheru anhu kudzivisa kuti usasimudza ruoko rwako. Zvakanaka, zvinozodini izvozvo? Zvinoputsa mutemo wese wesainzi pawasimudza ruoko rwako. Zvaratidza kuti chimwe chinhu mauri chatora sarudzo. Chimwe chinhu chikuru kudarika sainzi. Chimwe chinhu chakunda mitemo yesainzi ndokuti pane mweya uri mandiri unoti ndiri mune zvakaipa. Uye pane mumwe agere pedyo neni zvino ati ndigamuchire. Ndasimudza ruoko rwangu rwakananga kwabva neinzwi kudenga. Ivaiwo netsitsi kwandiri, o Mwari, ndinokudai. Ndinoda Mweya Mutsvene. Ndinoda kuve ndakachengetedzwa. Ndinoda kuti zvivi zvangu zvive pasi peropa. Uye ndinoda kusimbiswa mumuviri waKristu kuti ndinzwe zvakanaka, kuti ndizogona kudakadzwa nemirazvo yekuporesa, kuti ndigodakadzwa nemirazvo yekupodza kwaMwari mumunhu wangu wemukati, kupodzwa panyama mumutumbi wangu, kufamba negwayana zuva nezuva. Ndakachengetedzwa zvisinei nekuti bepa rinotaurei mapepa nawo. Ndanzwa kubva pane bepa guru rinonzi Bhaibheri. Ndaenda kune chengetedzo. Zvisinei nezvinotora nzvimbo, ndichakachengetedzwa nekuti avo kana rufu rukanditora, avo vari muna Kristu, Mwari vachavaunza pamwe navo pakuuya kwavo. Ndichakachengetedzwa. Rufu harugone kunditambudza. Mwari vakuropafadzei, changamiri. Mwari vakuropafadzei. Mumwe munhu zvetisati tanamata, ndinoda nzvimbo iyi yekugara yakachengetedzwa hama Branham. Pachine mumwe asati asimudza ruoko rwake here? Mwari akuropafadze, mudzimai. Zvakanaka izvi. Mwari akuropafadzei kumashure shure uko. Zvakanakisa kwazvo. Zvino Mwari mumwe chete akupa kunzwisisa kuti uri kukanganisa, aripo kuti agadzirisane newe. Ngatikotamisei misoro yedu iye zvino. Tirambe takadaro uye tinamate. Chingotaura naye iko zvino nenzira yako. Kana ukangokwanisa kuita zvisingadariki izvo zvakaitwa nemuteresi uya akazvirova pachipfuva, ndokuti Mwari ndinzwirewo tsitsi ini mutadzi. Ndizvo zvega zvaaifanira kutaura. Mwari vaiziva zvimwe zvese. Zvino akaenda kumba aruramiswa. Endaiwo saizvozvo manheru anhu, makachengetedzwa kubva kudutu. Baba vedu vokudenga, mashoko mashoma aya akakanyana uye akangopatsanuka sekungosundwa andaita kuataura atoenda. Uye ndinonamata kuti neimwe nzira semukomana muduku uya aidzokorora arifabheti, akati ndicho chinhu chega chaaiziva kuita. Maiziva mashoko ose uye maikwanisa kubatanidza mavara aya pamwe chete. Makaona hunyoro hwemwoyo wake. Mwari, tarisai pasi kumwoyo wangu unonzwisa urombo manheru anhu, uye muone hunyoro hwemwoyo wangu. Uye mharidzo yanga ichirevera Ishe murudo nemukutapira kuitira vanhu kuti vawane zororo iri ramakandipa ini nezviuru zvevamwe, kuti vangazive Jesu ponisi ega wemweya yavo, kuti akwanise kuvatungamirira kuna baba vedu Mwari. Zvino ipapo vobva vachengetedzwa vari muchipfuva chake kubudikidza nedivi rake rakachekwa, uye vobva vamugamuchira, vobva vasunungurwa kubva mukutongwa. Zvino vazhinji manheru anoishe hongu, vazhinji vasimudza maoko avo chii chimwezve chandingaita Ishe, asi kuvaudza kuti vatende, uye kana vakatenda vobva vaperera pazviri, hazvizogoneki kuti vasava neupenyu husingaperi panguva ino. Nekuti makati, uyo anonzwa mashoko angu aive enyu, haana kuiswa zvakanaka pamwe chete zvichida, asi imi munogona kuaisa pamwe chete. Uye pamwe mazviita kune avo vasimudza maoko avo, nekuti makati, hakuna munhu anouya kunze kwekunge ini ndamudhonza, uye avo vose vanouya handimudzingirei kunze, asi ndinomupa upenyu husingaperi uye nekumumutsa nezuva rekupedzisira. Tinoziva Ishe Mwari kuti ndimi vasimudza maoko avo vari kukudai. Zvino Baba, zadzai mwoyo yavo, zadzai mwoyo yavo nehunaku netsitsi nemweya mutsvene. Dai uno wave usiku hwavasingazokanganwi, nekuti ndiwo usiku uhwo hwavagamuchira Jesu Kristu samuponesi wavo uye vakazadzwa nemweya mutsvene. Takakotamisa misoro yedu kana uchitenda kuti Mwari vanonzwa unamato wangu, uye unoda kuti ini nditurike ruoko rwangu pamusoro pako uye ndonamata newe kana ukangu. Apo munhu wese akakotamisa musoro wake uye uchiridzwa zvinyoronyoro kana muchikwanisa. Ndingada kuti vazhinji vanokwanisa vauye kuno vanoda kugamuchira mharidzo huru iyi yeruponeso, mweya mutsvene, uye woti, hama Branham, ndinoda kuuya kumberi iko zvino kuti ndireurire kuti ndanga ndichikanganisa, asi ndinoda mweya mutsvene kuti undiregerere uye uve unotapira kwandiri iko zvino, undipa rugare apo panguva yokuzunguzwa. Munoziva, chese chinozunguzika chichazunguzwa zvino, asi tinogamuchira umambo husingabviswe. NdiKristu. Unokwanisa here kuuya wobva wamira pano paaritari neni? Undirega, ndobata ruoko rwako ndobva ndanamata newe. Kana uchikwanisa, simuka ubve wauya iko zvino, apo tichiimba zvinyoronyoro zvino. Imi vasimudza maoko enyu, uyai kuno iko zvino mubve mamira paaritari kwechinguvana kana muchishuva, apo tichiimba ndima iyi iko zvino. Kuuya kumusha ko kana iyi iri iyo nguva yekupedzisira yaunganzwa izvi? Ungane zvazvo, ko kana iri iyo nguva yekupedzisira? Ko kana sairini ikarira muchinguva chinotevera kunze uko mumugwagwa ari iwe vari kuuya kuzotora mutumbi wako? Ko kana munguva dzinoita 2 o'clock mangwanani wofonera chiremba kuri kukundika kwemwoyo uri wega? Ko izvi hazvingarire here? Uya zvino kune chengetedzo, haungauyi here? Nekuti uchafanira kumira pamazuva ekupedzisira. Ndave kuuya kumusha, kuuya kumusha, kuuya kumusha. Mwari vakuropafadzei hanzvadzi. Kusa, haungasimuke here wobva wauya pano pamwe nevamwe ava vakamira vakapoteredza paaritari pano? Uya, kutongwa kwave kusvika zvino, haungauyi here? Uya zvino, reurura zvinhu zvako iko zvino, hauzopindi mukutongwa. Mwari varopafadze murume nemudzimai wake ava vachangouya. Mwari vakuropafadzei changamire, zvakanaka. Mwari vakuropafadze mudzimai wechidiki, uya zasi kuno chaiko, uyai changamire. Ndatetereka kure. Uyai hama yangu yechiSpanish. kure kubva kuna Mwari. Zvino ndiri kuuya. Haungasimuke iko zvino here? Wobva wauya zasi kuno. Ngatinamatei. Uya kunzvimbo yechengetedzo. Dzechivi ndafamba kwenguva yarebesa. Oishe ndave kuuya kumusha. Ndingataure izvi Ogan ichienderera mberi ichirira. Mharidzo maniro ano imharidzo yerudo, nyasha neyambiro. Mangwana manheru mharidzo iyi inogona kuve munzeve dzako kune imwewo nzvimbo. Mharidzo yekukupomera nekukutonga apo ichiine tsitsi mairi. Uya uigamuchire. Hamungadaro here shamwari? Ndinofanirwa kusangana nemi neizvi izvo zvandataura manheru ano rimwe zuva. Haungauyi here? Ngaitaure zvetsitsi kwauri apo tichiimba kamwe chete zvakare. Iye zvino tave kuuya kumusha. Haungazviiti here izvi? Ingorambai muri ipo pano, hanzvadzi inodikana. Imi mose rambai muri pano kana muchida kuchinguvana. Tinoda kunamata neava vese vari paaritari. Ingovaregai varambe vari pavari kamwe chete zvakare zvino. Ndatetereka kure. Simuka uya. Haungauyi here? Ndinokukoka. Zvino ndave kuuya kumusha. Nzira dzechivi ndafamba kwenguva yarebesa. Ishe ndave kuuya kumusha. MaKristu, namatai zvino. Kuuya kumusha. Uya hama yangu mutadzi. Uya hanzvadzi. Makatengwa neropa rake avo vakafirwa naKristu. Haungauye here iko zvino? Rega tikunyengetedze kuva ino huru apo kutongwa kwarembera pamusoro pemasuo enyika, masuo epasi rose. Haungauye here? Ndinokugombedzera, ndakamiririra Kristu. Uya kuna Kristu uchiri kukwanisa. Ngadzive tsitsi kwete kutongwa. Zvino ngatichiimbe imaomera. Kuti pachine vamwe here kuchinguvana apo takamirira pano iko zvino? Vamwe vakasiyana-siyana vari kutora nzvimbo dzavo pane vamwe vavo. Ino haisi nguva inotapira here? Handizive. Ndinongogona kuva ndiri ini, asi ndiri kungonzwa zvakanaka kwazvo nguva ino. Izvi ndizvo zvandinoshuvira. Izvi ndizvo zvandinoda. Ndichiri muparidzi wechikomana, imwe hanzvadzi yemumwe mushumiri yakati kwandiri imwe nguva aida kuenda neni kudhanzi. Ndikamuudza kuti ndaisaenda kumadhanzi. Akandikumbira kuti ndiende naye kune bhaisikopu. Ndaisazviita. Ndikati handiendi kumabhaisikopu. Musikana uya akati, saka unowanepichero mafaro? Ndikati uya neni kumusangano. Manheru iwayo ndaiva nemusangano wemutende. Ndaive ndingori mukomana ndiine makore angaita makumi maviri nerimwe okuberekwa, murume wechidiki. Manheru iwayo vazhinji vakauya kuaritari. Ndakamuona kagara nechekumashure achichema. Ndakamudeedza neruoko ndikati, wakandibvunza mubvunzo zuro manheru, ndinogona kupindura manheru ano. Akati, chaive chii Bili? Ndikati, uno ndiwo mufaro wangu mukurusa munguva yangu, kuona vatadzi vachiuya. Icho chimwe chinhu chinogutsa mumwoyo mangu, chinongotaura rugare. Ndouya kumusha. Ndave kuuya kumusha. Handichazo. Ndinongofarira kutapira uku kunonzwa sokungoti mweya mutsvene uri pano kuchifadzwa. Maita zvakanaka, maita zvakanaka. Uku ndiko kugadzirira shumiro yekuporeswa. Kuporeswa kwepamweya kutanga. Mutumbi waKristu uri kurwara, unoda kupodzwa mutumbi wepamweya. Ndave kuuya kumusha. Zvinokotamisai misoro yenyu. Munhu wese ngaanamate. Munhu wese ave mumunamato. Kumusha. Oh, handichazotetereki zvachose. Zino, mwishi cherecheza nukuda kwe hama iripano. Unofani wakula ni chino chino, mukati umu. Zino da kutivara mbe varipano, kima mwishima miniti mashoma. Rambaye muri ipo pano. Zvakanaka. Mwari vakuropafadzei.